This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 26 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. MuHarare munoita mhirizhonga inotyisa pakati pemapurisa nevemapato anopikisa vari kuda kuti miteme yesarudzo ivandudzwe. Vanotungamira tajamuka sesijekile vapromisi mukwananzi navasitenzvorwadza vanosungwa nemapurisa. Vajimu kunaka vezano PF vopomerwa mhosva yekutyisidzira mumwe wechidiki weMDCT nerufu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MuHarare nhasi maita mhirizhonga inotyisa apo mapurisa arwisa vemapato anopikisa vanga vachida kuratidzira. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nyaya iripo
dare rehigh court
ratonga iro kuti demonstration yevanhu inofanira kuenderera mberi.
Mapurisa atanda kurova varatidziri mangwanani pavanga vachisvika paFreedom Square kuti vatange kuratidzira. Mapurisa adirawo varatidziri ava mvura inovava pamwe nekuvakandira hutsi hunokachidza. Mapurisa haana kuda kuteerera zvaturwa nedare. Gweta reZimbabwe People First vaGift Nyandoro vati vachadzokera kumatare zvakare pamusoro pezvaitwa nemapurisa.
Varamba court order vati hatisi kuiona. Vati imu munoziva kuofisi kwamunoenda nayo. Zvazvinoreva ndezvekuti rule of law kwavari haidini, haishandi.
Mutevedzeri wemutungamiriri weMDCT vaNelson Chamisa pamwe nemunyori mukuru mubato iri vaDouglas Monzora vamboedza kutaura nemapurisa asi havana kuteererwa. Veruzhinji pavatanga kuungana zvakare mushure mekuturwa kwaitwa mutongo uyu nedare. Mapurisa anorwisa mvonga mupopoto abva atanga kuvamhanyisa achivarova. Zvabva zvaita kuti varatidziri ava vatange kudzosera mapurisa vachiakandira matombo nekuvhara migwagwa nematombo vachipisa mavhiri edzimotokari. Mudhorobha mese raswera riri bara ramhanya mapurisa achiita hwekiti negonzo nevaratidziri uye varatidziri ava vapwanyawo zvimwe zvitoro pamwe nekupisa matende anotengeserwa pamusika wepakopakabhana. Muzinda weNigeria watemwawo nevaratidziri ava zvasiya zvaita kuti mahwindo apwanyike. Varatidziri ava vapwanyawo mahofisi ekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission uye motokari zhinji dzehurumende nedzekanzuru dzatemwa-temwa nematombo. Pataenda pamhepo mapurisa anga achiri kungomhanyisana nevaratidziri. Mapurisa aswerawo achiridzirawo varatidziri ava pfuti. Pane vanhu vakawanda vakuvara zvitevera kurwisana uku uye pane vasungwa asi hatina kuziva kuti vangani. Vamwe varatidziri vanga vachisungwa vachinoroverwa kumuzinda weZanu PF. Zvichakadai vatungamiriri vemapato anopikisa vaudza vatori venhau kuti vacharonga rimwe zuva ravacharatidzira zvakare. Mutauriruwe MDCT wa Obet Gutu vauza Studio 7 kutinyaya kuchengetezeka kwevanhu munyika. Yale kufanira kuzewa nesangano rembatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica RESADAC pamusangano uchaitwa kumbaba neSwaziland svondo rinouya.
Tinokumbirawo kuti vamwe vakuru veSADC vachiona kuti Zimbabwe yasvika panguva yakaomarara. Crisis yeZimbabwe yasvika pachinhano chiyacho kuti haisiri nyaya yekungonzi ingangonzi hamuZimbabwe hamune runyararo. Ndomwe uri kuona zviri kuitika.
Vamwe varatidziri vanga vachidaidzira vachiti havasi kuzomira kuratidzira kudzamara mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vabva pachigaro. Mapata anopikisa anoti angashida kuratidzira nhasi achigunununa nekusamira zvakanaka kwakaita mitemo inobata sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tine chiziviso chakakosha pamusoro pekushanduka kwechirongwa chedu. Kubva nemusi wemuvhuro Nyamavhuvhu 29, Studio 7 inenge isatepfenyura mururimi rwechirungu. Asi zvakadaro, nhau dzechirungu dzichange dzotepfenyurwa pazvirongwa zveVOA English to Africa. Africa News Tonight, kubva muvhuro kusvika chishanu, koti wemugovera nesvondo pachirongwa cheNightline Africa. Studio 7 icharamba ichitepfenyura nechirungu chirongwa cheLive Talk, izvo chawedzerwa nguva yekutepfenyura kuenda paawa imwe chete. Munokwanisawo kuramba muchiwana nhau dzezviri kuitika muZimbabwe pawebhusaiti yedu. Ticharamba tichitepfenyura nechishona nendevele kubva muvhuro kusvika chishanu, pamwe nemugovera nesvondo apo tawedzerawo nguva yechirongwa kuenda pamaminitsi makumi matatu. Kuti munzwe nguva dzatinotepfenyura pamwe nemasaisai amunotibata, endai pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Mapurisa nhasi asunga mutauriri weTajamuka sesijikile vaPromise Mukwananzi uye vaStan Zvorwadza vesangano reNational Vendors Union Zimbabwe. Vaviri ava vanonzi vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga yakaitika muHarare nemusi wechitatu pakapiswa motokari dzemapurisa yeZBC pamwe nekupuswa kumidziyo. Mapurisa anonzi akasungawo vamwe vanhu 13 nezuro. Vanhu 56 vakasungwa kusanganisira varume 42 nevaviri nemadzimai 14. Asi sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vakawanda vakazosunungurwa. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta ravamukwananzi vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vatonderai Batasara.
Ndafonerwa zvichinzi Mr. Promise Mukwananzi veTajamuka vasungwa vasvika kulaw and order. Vanga vaendako kuti vanoreporta sema bail conditions ava vakapiwa mune imwe kesi yavanga vainayo. Saka vachisvika ikoko vaenda kukuma 8 vabva vangosungwa nemapurisa ikoko ekulaw and order vachipomerwa mhosvazve yeku konzera mhirizhonga yepublic violence. Iyo yakaitika musi weWednesday musi wa24 panonzi pakapiswa mota mbiri yemapurisa neZBC.
Saka ivo vari kutambira here mhosva iyi?
Mhosva iyi vairamba vanga vachitoita sekuseka zvavo vachiti mapurisa vanongovapomera mhosva dzavasingatozivawo nezvadzo. Musi uyu vanototi havana kana kumbosvika mutauni zuva rese. Vane kwavandiudza kuti vanga vari tori zvavo. Saka tapindura taita inonzi warned and cautioned statement tato yambiro yemhosva yetatoudza mapurisa kuti izvi tinozviramba uye tichataura defense yedu yakazara kana taenda kudare. Kukoti tinoenda mangwana. Nhasi mapurisa anga achida kuti tiende nesuo tanga tichitopusha kuti tiende kukoti kwacho, asi zvazoramba nekuti kukoti kwabva kwazombovharwa zvechinguva chidiki temporarily. Vachinzi ivo mapurisa anga eriot ayanga apotsera utsunho kachidza mukoti building nekuti kunenge kwangu chinzi kuri kuitika mhirizhongazve kukoti ikokoko. Saka zvatitadzisa kuti tizoenda kudare. Tinoenda kudare mangwana nemugovera makuseni.
Mapurisa azivisa kuti pane vamwe vari kutsvaga here? Pane chavambotaura kwamuri?
Mapurisa vataura payambiro yemhosva inotaurwa kunzi vamukwananzi vakapara mhosva iyi vaine vamwe vavo vasina kudomwa mazita asi vanoti vakawanda. Ndazonzwa neunyere kupe kuti vari kuda kuti vataure kana kuti vabate vazorwadza.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatoenderai Bhatasara vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vajimu kunaka avakambenge vabuda muzano PF vachinopinda mubato reZimbabwe People First rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru asi vakazodzokera kuzano PF vanonzi mangwana nanhasi vatyisidzira nerufu vaDanford Ngadziore vanove munyori mubokaro vechidiki vebato reMDCT mudunhu reHarare. Vakunaka vanonzi vachaira vaNgadziore nhare vakatanga nekutaura zita ravo vachibva vazozivisa kuti nhasi usiku nhengo dzebato reZanu PF dzichapisa dzimba nemidziyo yevatsigiri vebato rinopikisa reMDCT. Tabata vaNgadziore kuti vatsanangure zvatora nzvimbo.
Na 9:45 tiri pavenyu patotangira demonstration. Vakunaka vandifonera achiti udza maite ese yado demonstrator kuti manheyo akurariwi. We are going to visit every household to make sure we deal with them. He even promised kupisa dzimba dzevadiridi.
Maziva sei kuti ndavakunaka vakufonerai?
Ataura zvake. Ndoziva kuti even zvoitira ake. Vataura ndozi dzimu kunaka. Ngadzore, please udza maite ako maactivist yado demonstrator kuti isize zvanhu zvifu takupindira. Mane vakurariwi chavhisira every household imevarja
saka imima atora matano api pamusoro mavati chi
inda atora matano kuti isusu demonstration just a peaceful demonstration saka zvamuri kutaura atinge hasano kuti zvakadaro ndei pano vazvibotese but zvisine inini ndaleta leadership yepati ndikaleta makurukota emusangano emayouth kuti vose vari mudzimba vakara vakagadzirira to anything can happen kuti vazviprojecte.
Ko maenda here kumapurisa nemashoko iwaya?
Mapurisa akutoendeki ndapotora kuenda but it seems as if pane pressure vanhu vanotanzizwa so far mbomiri report. Also mapurisa acho handifungi kuti anozvitora serious because ndambotora kuti ndoripota pa police post yepa Market Square zvikanzienda kucentral. Saka nini zvakazviitika mutown izvi ndabva ndangodzokera kumba.
Saka zvingakudzorerai kumashure zvakadii izvi?
Kudzorera kumashure I don't think what even in each azvidzorere kumashure isusu struggle yedu yatiri kuita it's a genuine struggle.
Avanga vari munyori mubokaro vechidiki muMDCT mudunhu reHarare vaDanford Ngadziore vari parunare muHarare neStudio 7 asi vakunaka varamba mashoko aya pavabvunzwa neStudio 7 vachiti hapana kana chikonzero chingaita kuti vade kurwisa vaNgadziore nekuti havasi munhu anga vatyisa. Vakunaka vanoti kana vaine zvavanoda kuita kunengo dzeMDCT vanongozviita zvisina dambudziko. Ngatinzwei tichitaura navo.
Threatening them on what grounds does this stupid? I think you have got a better story for me to answer. They have sent something to me and they are not dealing with it.
Saka
I don't threaten munhu kana ndichida munhu ndedzira naye one on one you know me. Kana ndichidzira naye ndedzira naye fair. Why should I threaten him? It's not even a threat to me. So why should I threaten somebody? That's nonsense.
Saka munoti
va It's not like a fly to me.
Saka munoti vangango kunyepera here vakunaka?
Ah, that is shamari. I'm sick and tired of their propaganda. Let them say whatever they want.
Asika vakunaka vanhu havangangoti mavatyisidzira pasina zvaitika.
Ah, shamari. Vatyisidzira neizvo. Panyika yeZimbabwe hamburi chiyo so don't count them. Kuhukura shamwari kuhukura kwembwa zhinji hakutazendewo kuti ndakanida kupinda nako. Even vakataura sei so not stop me zvandenge ndira kuita.
Saka mune zvamuchavaita here?
Fonera koshe iko yempanhaye varikutaura nezvake. Aiyo for what apparent reason they are finished. Why should that you never get the political opportunity? I don't know them to us. Shamwari call me on better issues. But you know that you need to be able to do this. So I'm standing up to show you until I'm in.
Avanga vari vaJimu kunaka vevechidiki veZanu PF vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro vanofungidzirwa kuti nhengo dzezano PF mudunhu remasvingo vanonzi nezuro usiku vakapisa musha wasachigaro weMDCT Youth Assembly mudunhu iri vaPhilip Chingini vakaparadza midziyo inokosha zviuru zvemadhora. Nhengo yeMDCT iyi inonzi inogara mumusha wechiredzi uye yaipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire mumasvingo kutsigira MDCT. Asi sachigaro wezano PF mudunhu iri vaAmasa neNjana varamba mashoko ekuti bato ravo riri kuita zvemirizhonga. Zvinhu munyika zvaita manyama amire nerongo, vamwe vachiti mhirizhonga inogona kutowedzera. Asi hurumende inoti yakagadzirira kupa kuti munyika mugadzikane. Ko zviri kuitika izvi zvinorevei? Mutoro wedu Now Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzai Ruhanya, vanoti hurumende ikasagadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu munyaya dzezveupfumi uye munyaya dzezvematongerwo enyika, ichaguma yasvika kumaziva ndadzoka.
Chemo zvevanhu, nyaya dzemabasa, nyaya dzekuti vanhu vanorarama sei, nyaya dzeupfumi hwenyika ngadzigadziriswe. Kana zvisina kugadziriswa, hapana chinopera kana pasina kugadziriswa. Smith akaenda, vanhu vawana rusununguko rwavo, vakuzvitonga. Saka kana vanhu vakaramba vakadzvanyirirwa sekudzvanyirwa kwavakati vamuna Smith, zvinotopera kana vanhu vasungunuka.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vativo zvave kuitika munyika hazvisi kuvashamisa, nekuti vakagara vataura kare kuti hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe inenge yagumirwa.
Ndiyo nyaya yatakataura isusu sevarwiri vorusununguko, kuti tanyora kumadziro, kwanyorwa mene mene tekere. It means kuti hazvichakwanisiki. Decision has been made in the spiritual realm kuti I think enough is enough. There is need yokugadziridza zvinhu. Vanhu veZimbabwe vatambudzika ka. Kugadziriswa kuripo chete ndekwekuti izvo pange paine utongi hunonzwa vanhu.
Asi nhengo yeZANU PF mudare reparamende vaKindness Paradza vashora zvikuru vanhu vari kuti vaMugabe vasiye chigaro.
Vari kuratidzira ava ngavaratidzire zvine runyararo, kwete kuratidzira vachipwanya zvinhu zvevanhu, vachiba zvinhu zvevanhu. Ende ngavarege kutaura kuti president ngavabve vaMugabe, nekuti president vaMugabe vakavhoterwa nevanhu 2 million, more than 2 million muna 2013. Saka temu yavo inosvika muna 2018. Saka vose vari kupokana nekuda kubvisa vaMugabe ngavamirire 2018 vagovabvisa neballot, kwete zvechisimba. Zvechisimba hazviipe.
Asi chiiko chaizvo chiri kukonzera mhirizhonga iri kuitika munyika? Gweta rinorwira kodzero dzevanhu varichipanga mazano musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vanoti mapurisa ndiwo ari kukonzera kuti munyika muite mhirizhonga nekusateedzera bumbiro remutemo.
Zvinongoratidza kapachena kuti mapurisa haasi kuteedzera mutemo. Vari kukundikana basa ravo rekuchengetedza mutemo nekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika, Dr. Ignatius Chombo, vanorambawo kuti mapurisa ndiwo ari kukonzera mhirizhonga munyika.
Kana paine uyo akutorawo mutemo ouisa wake, ofamba achiratidzira achisa masoro evanhu, aiwa mapurisa ava vanoziva zvokuita, ndo vavanosunga ivavo.
Zimbabwe yakatarisana nesarudzo muna 2018, asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti pakasaita nhaurirano nyika ichaita mhirizhonga inotyisa. Vesangano ravanasoro jena reThe Elders rine nhengo dzakaita sevaimbova munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter nevamwe vari kukurudzira SADC kuti ipindire kuti igadzirise nyaya yeZimbabwe. SADC iri kutarisirwa kusangana kupera kwemwedzi uno muSwaziland pamusangano wayo weSummit. Sangano reInternational Crisis Group rinoti kuti nyaya yeZimbabwe igadzirike zvava kuda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vave nemakore 52 vasiye chigaro. Asi veZANU PF vanoti vaMugabe havana kwavari kuenda. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Zvichakadaro, nyika nhatu dzekumawirira dzinoti America, Canada neBritain nhasi dzaburitsa mashoko dzichishora zvikuru hurumende yeZimbabwe nekushungurudza vanhu vanoratidzira murunyararo. mumashoko avo muzinda weAmerica muHarare wati hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu pamwe nebumbiro remutemo yenyika nekusunga uye kurova vanhu kunonzi kuri kuitwa nemapurisa. Aya mashoko atsinirwawo nemuzinda weCanada pamwe chete neweUnited Kingdom. Mukuzeya nyaya iyi ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Nkululeko Sibanda.
Mashoko ataurwa neAmerica, Britain neCanada anopa vanhu kufara nekuti nyika idzi dzanga dzatanga kufamba dzidzokera mumashure nenyaya dzemuZimbabwe. Nyaya dzemapurisa anova vanhu vachiti aiwa vari kuda kumboona kuti government yeZANU-PF ichaita sei, ichachinja, yava kuchinja maitiro here. Saka ndofunga kuti zvinofadza zvikuru kuti nyika idzi dzafunga kudzoka zve kutanga kutaura nezvemahuman rights.
Tingaona here nyika idzi dzichiwedzera zvirango zvadzo kuhurumende yeZimbabwe?
Dai zvaiitika, zvingave zviri zvinhu zvakanaka zvikurusa kune vanhu vari kuratidza neruzhinji rweZimbabwe rwuchema ruchiti aiwa kachimbotipai kuti nyika yedu ibudirire zvemunyaya dzeupfumi, munyaya dzekutongerwa matongerwo enyika, chitai kuti vanhu vawanewo kodzero dzavo. Ndofunga kuti zvichabatsira zvikurusa dai kuri kuti nyika idzi dzingatange zvekuti aiwa tochisimbisa zvirango zvanga zviripo tichiwedzerawo zvimwe, nekuti tasvika panguva yekuti vanhu vavakurohwa vachiratidzira. Saka ndofunga kuti inini nyika idzi dzichange dzichitarisira kuti dziendere mberichira.
Dr. Nkululeko Sibanda vanongura zvematongerwo enyika vachitaura parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari kuHarare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kwasara mwedzi miviri nemavhiki maviri kuti America iite sarudzo dzemutungamiri wenyika, vari kumirira bato remarepublicans vaDonald Trump naamai Hillary Clinton vemadhemocrats vave kukandirana makobvu nematete nechinangwa chekuda kuwana rutsigiro kubva kuvatema nevanotaura Spanish kana kuti mahispanics vakawanda vachibva kuMexico. Marudzi maviri aya akakosha zvikuru matunhu akawanda, uye anenge awana rutsigiro rwavo ane mukana wakakura wekukunda musarudzo. Vaviri ava vari kunetsana panyaya yekuti ndiani angamirira zvakanaka zvido zvemarudzi aya.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pachirongwa chayo chekukurudzira mabasa anoitwa nevechidiki vemuAfrica chinozivikanwa nekuti Young African Leaders Initiative kana kuti YALI. Africa inonzi ine ramangwana rakajeka zvikuru sezvo munyika dzose dzepasi rose iri iyo ine vanhu vanowana zviri pakati nepakati vakawandisa vachisvikawo bhiriyoni imwe chete, uye inewo vechidiki vakawandisa zvikuru. Vechidiki ava vanonziwo vanoshandisa unyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko. Hurumende yeAmerica inoti mukuedza kukurudzira nyika dzemuAfrica yakaparura chirongwa cheYALI. Chinangwa chechirongwa ichi ndechekuita kuti pave nesungawirirano nevechidiki vachava vatungamiri venyika mune ramangwana, nevamwe vanobatsira vakaita sevatungamiri mumabhizimisi mudzihurumende uye vemasangano akazvimirira oga. Pamusangano newechidiki wakaitwa muWashington DC mavhiki mashoma apfuura, mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vakati vachapa zvikwanisiro kumakambani emuAmerica anoda kutanga mabhizimisi muAfrica. Mugore rino, America iri kuronga musangano wekutengeserana neAfrica unonzi US Africa Business Forum. America inotiwo ine urongwa hwekuenderera mberi nekuwanisa vanhu vemuAfrica vanosvika mabhiriyoni makumi matanhatu magetsi. Pasi pechirongwa cheYALI ichi chinozivikanwawo nekuti Mandela Washington Fellowship, pauya vechidiki vanobva muAfrica vanodarika zviuru zviviri. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neAfrica. Kana paine zvamunoda kutaura, tinyorerei paeditorials VOA Washington DC 20237. Kana paine zvamunoda kutaura, tinyorerei tsamba paeditorials VOA Washington DC 20237 USA. Kana painewo zvamunoda kutaura kana kutinyorera, munokwanisawo kuenda pawebhusaiti yedu yeVOA Editorials inotiyo www.voa.com/editorials.
Muchirongwa chatinotaura nevaimbi nhasi Marvelous Muhlanganya wewe Studio 7 aita hurukuro na ambuya Stella Chiweshe.
Semudzi mai pamakatanga kuita basa irori ragwenya mbira zvanga zviri nyore here?
Aiwa aya izvo zvakatooma manje nekuti pakapaine kupikisana nevanhurume kupikisana nevanhukadzi vanhukadzi vaitaura kuti iwe Stera wada zvekungotinyadzisa chete ndezvekuda kungotinyadzisa zvavo da kuti fumura isisi vanhukadzi zvaunoda kuita izvozvo saka chavaitaurira kuti izvo ndinoda kuvafumura ndechekuti kana tigere mudzimba medu umu kumusha vanhukadzi vanogara kurutivi rwavo varume vogara kurutivi rwavo saka inini kana ndaakuridza mbira handichagara kurutivi kwevanhukadzi ndakugara kurutivi kwevanhurume izvozvo hazvina kuvafambira zvakanaka madzimai saka vanhurume ava manje kuzoti ndaakudzigona zvakazivisira basa kuti ivo vangani kavanhurume chavanga vasafarire nazvo ndinoti kudzidza kwangu kunga kuine masimba ari pamberi masimba ari pamberi kureva kugona kuburutsa mudzimu nekugona kuconcentrata kana uchiridza zvezvii kuti ukuda kuburutsa mhepo ine mhepo
mungati imi zvii zvamungakurudzirawo vamwe madzimai echidiki vangada kupinda mazviri
zvazvinoita munhu kana uchida kuti uridze mbira pane zviviri pakuda kuridza mbira zvandiri kuona mazuva ano vamwe vari kuda kungoridzaka zvekuti iye anzi anoridza mbira asi iye asina udzamu nadzo asingadzizive kuti mbira idzi dzakamira sei dzakambobva kupi basa radzo ndevei vamwe vari kuda kungodziridzira kuti iye agwana mari yekuti aridza mbira tingakurudzire kune vanonyatsouda chaizvo chaizvo kuridza ndechekuti mbira dzine padzinokusvitsa iwewe sekuti unoti a inini ndazvitadza inini saka unotanga kunzwa chigurwo chekurungo chwechi chine chafanika chiri kutsva iwe zvishore shora kuti hado chiichocho kurwadza kwekwe kunofamba kuenda munhengu mumeme chanza kuorwadziwa sereki pfuura ipapo zvishore usina kugomira shora fanika uri kushora mumwe munhu asina ribasa rese unongoti hado chiichocho saka unonzwa kurwadza kwekwe kwabva kwaita mugokora ukazvishora futi ramba wakashinga unonzwa zvaenda mudendekete zvikabva mudendekete zvatoenda wakutoridza mbira ndo pakaoma kuridza mbira ipapo saka ukanzwa panenge pachikurwadza nhengo iriwoko rwako rwauri kuridza narwo iwewe ramba uchingoenderera chete kusina mbomira kozouya kuti izvo kune vanhu vanoti handiti mazuro zvandotaura kuti vanhu vaiti ndo chiichocho uri kuda kuzviitire chii saka vanhu vanongotaura zvavanenge vachitaura sa havagona kupinda mumwoyo mako kuti vazive kuti chii nokuti kazhinji kacho munhu anoridzira mbira kuda kuzvirapa ungoona kuti mbira dzinorapa saka unongoramba uchingoridza chete uchingoita zviri kuda mwoyo wako nekuti pandakashingirira ipapo ndakazoona vanhu vaivai vakunga vachiedza kundidzikisira vachirambidza vaivai vakuzvifarira ndobva ndatanga kusagara pasi ndakungokokwa vakuzvifarira vanhu vai saka kushinga
ambuya Stella Chiweshe vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwaitwa nevanhu muHarare nhasi musakanganwa wokuti panhau dzemitambo chikwata changa chichitamba nhasi cheHarare City chakundawo Blawe City 2-1 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare muHarare munoita mhirizhonga inotyisa pakati pemapurisa nevemapato anopikisa vari kuda kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kande Miri ndokusiyai imwe na Chris Gande naMavlas Muhlanganya uye.
Thank you, Jonga. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, August 26th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Muhlanganya Huye.
Here are our top stories this evening.
Political protest rock Harare as Tajamuka leaders are arrested for planning another public march next week.
It's a bad day for Zimbabwe, whereby this is a clear case of being contemptuous of court orders, of disregard of the rule of law. This is the extent to which the regime has gone. But be that may be, we are not going to be deterred. I am driving to the offices of the so-called regulatory authority, then we take it from there. If it needs that we are going to file 1,000 of agent chamber application, let it be so, because it's a sad day for Zimbabwe.
Suspected ZANU-PF members set on fire a homestead belonging to an MDCT youth.
And Mutare City Council disconnects water supplies to hundreds of residents, owing it millions of dollars.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
Zimbabwean police today crushed a protest organized by opposition parties to demand key electoral reforms, leaving a trail of destruction in Harare. Unconfirmed reports say one person died in the street battles. Police were not available for comment. Our reporter Thomas Chiripasi has more from Harare.
Heavily armed police details today crushed an opposition protest called by several opposition parties, uniting under what they are calling the National Election Reform Agenda, assaulting the protesters in the process, resulting in running battles between the police and the protesters. A High Court judge ordered the demonstration to proceed, but the police would not budge. This, according to Zimbabwe People First lawyer Gift Nyandoro.
This is a clear case of being contemptuous of court orders, of disregard of the rule of law. This is the extent to which the regime has gone. But be that may be, we are not going to be deterred. I am driving to the offices of the so-called regulatory authority, then we take it from there. If it needs that we are going to file 1,000 of agent chamber application, let it be so, because it's a sad day for Zimbabwe.
Despite the court order, police continue to beat up demonstrators, firing tear gas, and using water cannons to disperse the despite the court order, police continue to beat demonstrators, firing tear gas and using water cannons to disperse the protesters. The police also opened fire on the protesters, resulting in the demonstrators retaliating with stones, logs and other missiles. Several shops were looted, while the Nigerian embassy and the Zimbabwe Electoral Commission offices had their windows smashed by the angry protesters. Several protesters were injured during the protest, while an unidentified number of people were arrested. Convener of NERA, Didmas Mutasa, of the Zimbabwe People First Party told reporters that they would organize another demonstration next week after today's protest was crushed by the police. Meanwhile, spokesperson of the MDCT, Obed Gutu, said the Southern African Development Community should now be seized with the security situation in Zimbabwe when leaders of the regional bloc meet next week in Swaziland. Zimbabwe People First President Joyce Mujuru said the anger that was shown by the people today is a result of what she called Mr. Mugabe's misrule. MDCT leader and former Prime Minister Morgan Tsvangirai concurred with Mrs. Mujuru. Some of the protesters said they would not leave the streets until President Mugabe leaves office. Others were still engaged in running battles. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
ZANU-PF Member of Parliament Joseph Chuma tells the Studio 7's Gibbs Dube that the protesters are being sponsored by the West.
There are people, especially these people that are sponsoring these so-called protesters, who don't seem to value our lives. They don't value our systems. They don't value our country at all. They would want to come back through the back door by any means whatsoever. But this is very unfortunate, and I hope the people of Zimbabwe will open their eyes very soon and see it. Stop being used. We know right now our good pastor is enjoying in the United States of America, now being hosted by the government of the United States, and the followers are here. They're the ones who are running around being guys, facing all these sorts of problems. And so I hope that people will sit back and actually think that, okay, if we continue doing this, are we going to put food on our table, or are we going to just make it worse for ourselves and our children, and worse still for our country?
But what we see is that these protesters were actually today demanding electoral reforms and nothing else.
It's never about that. They have got a good plan. Today, actually, I saw a picture of the French ambassador actually standing with some of the protesters. The whole essence of the story is that they want regime change. They failed to get through the ballot box. So now they are going to try and use violence so that if our brothers become violent against each other, then they come in sort of as if they're coming to keep peace, and yet they know what they're coming for.
That was ZANU-PF Member of Parliament Joseph Chuma speaking with Studio 7's Gibbs Dube. Police have also arrested two members of Tajamuka Sesijikile campaign, Promise Mukwananzi and Stan Zorwadza, who are planning to stage a mass protest at the end of this month to call President Robert Mugabe to resign for allegedly failing to run Zimbabwe. Police spokesperson Charity Charamba was not available for comment. Suspected ZANU-PF supporters have allegedly burnt to ashes the homestead of MDCT Mashingo Youth Chairman Philip Chigini as cases of violence rise in Zimbabwe. Reporter Gandri Maramba has more details from Mashingo.
Chigini told Studio 7 that his three-bedroom house was razed to the ground and property worth $9,000 was burnt to ashes. Chigini said he was accused of mobilizing MDC supporters to attend a party demonstration led by Morgan Tsvangirai in Mashingo City early this month.
Okay, this incident happens 2 days ago in Mtema village in Gutu at around 11 midnight. There was my daughter at my home place when the ZANU-PF youth or hooligans came and tortured my home place where I resided. And when my daughter heard that the homestead was in fire, she fled, she ran away. I lost, the property worth about 9,000, including my doors, and I was preparing to build another four-roomed house.
Chigini said he has made a police report to the police. MDCT provincial leader Mrangana Chanyang said political violence against members of his party in the province has been on the surge and condemned ZANU-PF for perpetrating.
Yeah, we are strongly convinced that it's ZANU-PF culture of perpetrating arson And we are convinced that our provincial youth chair, Wan Chingini, had his house touched by ZANU-PF. And we are saying the police must bring to book those who perpetrated the arson.
ZANU-PF provincial chairman Amasane Njana dismissed the accusation, saying that his party is not responsible for touching the MDC team members' home state. Mashingo Police declined to comment and referred all the questions to the police headquarters in Harare. Reporting for Studio 7 in Mashingo, I am Gandri Maramba.
Thanks, Gandri. Meanwhile, MDCT Youth Secretary for Harare Province, Denford Ngadziore, is accusing ZANU-PF youth member and alleged Chipangano leader Jim Kunaka of threatening him with death for leading his youth members into the streets to protest against ZANU-PF government's alleged misrule. Ngadziore claims that Kunaka called him this morning and told him that tonight ZANU-PF members will burn and destroy MDCT supporters' houses and property. Kunaka recently rejoined ZANU-PF following a suspension from the ruling party and joined Joyce Mujuru's Zimbabwe People First. Ngadziore speaks with reporter Jonga Kandemiri.
Today, around 9:45 a.m. in the morning, I was at the venue for the NERA demonstration. And Jim Kunaka called me that time, and he said, Ngadziore, make sure your youth are not demonstrating today. We are going to make sure that tonight we are going to visit every household to threaten and ban houses for some opposing activists because we don't want you to demonstrate against Robert Mugabe.
How did you identify the caller as Jim Kunaka?
I identified the caller because he called me and he first of all introduced himself. Therefore, I am Jim Kunaka. I'm calling you this. I identified him before he even talked about his issue. I also saved his number and I checked that is his original number. He used the bad line number.
Did you make a police report following these threats?
I didn't make a police report. But I tried to make a police report at a police post along Market Square, but they referred me to Central Police Station, and I failed to get to Central Police Station because of the other disturbances which are happening in town. So I failed to report, but I'm likely to go even tomorrow. But at the meantime, my priority is not to go to police because the safety of my family and family activists is very important at this moment. So therefore, we are trying to run around so that our family members and other colleagues in their homes are protected.
And that was MDCT Harare Province Youth Secretary Denford Ngadziore in Harare speaking there with Studio 7's Jonga Kandemiri. But Kunaka denied the allegations, saying he has more important issues to deal with than MDCT members who do not pose any threat to him.
If they don't have anything to say, they must go home and sleep and shut up. Why should I threaten them? How strong are they? They are not strong enough that I can threaten them. If I want to deal with them, I can just approach them and deal with them one-on-one. So I don't have time to threaten anybody else.
Do you think they are just cooking up such a story?
As usual, they are always afraid of me. I'm a giant. They know me that I'm a giant. I haven't ever commented anything, but I will comment at a later stage, not now.
But they provided us with the number that they said you used.
Everyone got my number. Everyone got my number. Everyone in Harare. Even yourself, you got my number. So that's a silly question that you're asking me. Even if I got out of there, they will not stop me. Jamal, call me on better issues. Try to select things, Jamal, when you're about to call me.
That was ZANU-PF youth member Jim Kunaka speaking with Studio 7 reporter Jonga Kandemiri from Harare.
Meanwhile, the United States, Canada, and the United Kingdom have condemned the government for gross human rights violations by unleashing violence on peaceful protesters. In separate statements by their embassies in Harare, the three countries urged restraint on the part of both law enforcement agents and protesters. The U.S. said the U.S. urged everybody to engage in nonviolent discourse, adding that violence is never acceptable. For perspective on the stand, but for perspective, Ntungamili Nkomo spoke to analyst Dr. Nkulele Kosibanda of Huddersfield University.
I think that the condemnations are a positive event. I think that they represent the fact that the Western world is still willing to engage on Zimbabwe. So from that perspective alone, the fact that some of these most powerful countries in the world have taken a position and have commented at this point must be seen as very positive, because the constant fear in the last 1 or 2 years has been that the West is no longer willing to engage on Zimbabwean issues. The fact that it is engaging is very, very positive, and I think that will be welcomed by many who seek to have a democratic society in Zimbabwe.
Given all the human rights violations that we see being perpetrated by police on peaceful demonstrators, are we likely to see these Western nations tightening their grip on Zimbabwe?
The hope is that they will do that, but there is nothing on the ground indicating that Western nations are willing to engage or have the capacity to engage. America is going to be having new elections, and they are very divisive, and that will have a bearing on what the attention, how much attention can be paid on periphery issues such as Zimbabwe. The United Kingdom is dealing with the serious aftermath of Brexit, and I think that that's certainly an issue that will keep them a lot more busy.
How do you see all this chaos ending? Where are we headed to as a country?
I think that it is unprecedented, and Zimbabweans have shown quite a few analysts on this one. It seems that a sizable section of the Zimbabwean society is willing to face the government down, and I hope it continues like that. But there have been reports also that the government is taking a new strategy of identifying and targeting specific individuals and dealing with them even outside demonstrations in terms of abusing them and arresting them and so forth. And I think that that may have serious repercussions on what actually happens. But it is yet unseen. I don't think that even ZANU-PF has a clue in terms of what it's going to do.
Dr. Nkululeko Sibanda is a political analyst based in the United Kingdom.
We have an important programming change announcement. Effective Monday, August 29th, 2016, Studio 7 will stop its English program. However, English news on Zimbabwe will continue to be broadcast on VOA's English to Africa programs, Africa News Tonight, Monday through Friday, and Nightline Africa, Saturday and Sunday. Studio 7 will continue programming in English on Live Talk, which has been expanded to 1 full hour. You will also be able to get Zimbabwe news on our website and Facebook. We will continue broadcasting in Shona and Ndebele, Monday through Friday, and on Saturday and Sunday, where we have expanded Shona and Ndebele programs to 30 minutes. For broadcast times and frequencies, please visit our website, www.voazimbabwe.com. That's www.voazimbabwe.com.
Coming up,
this evening we are featuring Mbira music star Stella Chiweshe.
But first, a look at regional and international news.
Somali security forces say they have ended a deadly siege of a beachfront restaurant in the capital, with at least 7 people killed in the attack, along with 2 assailants, a police official said today.
Already suffering from the earthquake that shook the area Wednesday, 2 strong aftershocks hit the town of Amatrice in central Italy today.
And the United States and Russia renewed efforts today to negotiate a peaceful end to the fighting in Syria in light of a more volatile and complicated situation with the introduction of Turkish forces on the ground.
We're broadcasting on the 909 medium wave frequency. This is Studio 7 broadcasting live from Washington.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
The United States is troubled by the August 12th arrest of Azerbaijani opposition activist Natiq Jafarli, the executive secretary of the opposition Real movement. The United States is also troubled by the arrests of additional activists. The activists who have been arrested are secular democratic opposition figures, though the authorities are citing alleged ties to Muslim cleric Fethullah Gulen to justify some of these arrests. The arrests come ahead of a national referendum on amendments to the Constitution. The proposed amendments would lengthen the presidential term from 5 to 7 years and introduce the posts of first vice president and vice president, which would be appointed rather than elected. Other proposed changes relate to restricting certain fundamental freedoms in vaguely defined circumstances. The United States urges the government of Azerbaijan to submit the constitutional amendments for a joint Venice Commission and Office for Democratic Institutions and Human Rights opinion. The United Nations Working Group on Arbitrary Detention visited Azerbaijan in May. In a statement, they said that they hold the view that human rights defenders, journalists, political and religious leaders, continue to be detained under criminal or administrative charges as a way to impair the exercise of their basic human rights and fundamental freedoms and to silence them. The United States said State Department Deputy Spokesperson Mark Toner urges the Azerbaijani government to release these and other activists incarcerated in connection with exercising their fundamental freedoms, to respect the fundamental freedoms of its citizens, and to allow an open public dialogue about the direction of the country, particularly in the run-up to the planned September 26 constitutional amendment referendum.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
The Mutare City Council has launched a massive water disconnection blitz in the eastern border town of Mutare, Manicaland province, in an attempt to recover $20 million in unpaid service charges. But local residents say they are failing to settle their bills due to the current harsh economic situation in Zimbabwe. Our correspondent Lloyd Hamoyo reports.
The local authority is conducting a door-to-door campaign in a crackdown designed to fish out locals who are not paying water and supplementary council charges. Some of the residents told Studio 7 that this exercise is worthless as most of them don't have a reliable source of income following the closure of several companies in Mutare. One of the residents, Enoch Rwizi of Sakuva High Density Suburb, said the local authority should seriously consider crafting better ways of recovering its debt.
They should give residents ample time to pay up. In other words, they should introduce the payment plans.
Former Ward 17 Councillor Peter Nyamana, who is now a civil rights activist, echoed the same sentiments, adding that the council should fix leaking water pipes and other pressing issues instead of disconnecting water supplies.
They must find ways to recover their money from defaulting residents without disconnecting water, since we are actually losing a lot of water.
Another resident, Elisham Sabayana, noted that there is need for the council to engage residents in order to work out ways of settling the ballooning debt.
I think that's not the solution, because if you look at our country at the present moment, you see, we are experiencing the economic hardship.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights member Pasmonya Kureba stressed that the council action was unconstitutional. One of the council officials, Albert Nduna, said even senior state officials and government departments are struggling to pay their bills.
It's not only limited residents that are failing to pay up. We are also facing challenges from government departments and businesses, including politicians from ZANU-PF.
Mutare Mayor Tatenda Namarare argued that the local authority has a low revenue base, which resulted from a ministerial decree in 2013 for local authorities to write off residents' bills. Reporting for Studio 7 in Mutare, this is Lloyd Moyo.
And this evening we're featuring Mbira music maestro Stella Chiweshe.
Actually decide it was something like an inside force that was pushing me to play, even though a lot of people were against it.
So as a young woman back then, how were you received when you decided that you were going to be a Mbira player?
If there was a clinic for mentally disturbed people, they could have dragged me into that clinic. They thought I had lost my mind, everybody.
Why were they thinking that?
I don't know. I don't know. Because, you know, there was no Mbira where I grew up. I had heard the Mbira from people who were invited from another region. They had come to play Mbira for my mother's great-grandfather who was talking through her. And then after 2 years, I started to hear the Mbira afresh. So I think they were reacting like that because for them it was for men to play Mbira, not for women, not for women.
So what song sticks out to you the most that you played when you started playing?
The song that I started to record was not from my own thinking that I want to record this song. I was watching football and then I heard a very huge voice from the eastern side and it told me that, please record that song of yours, Kasawa, urgently. It is needed by the soul of the earth and the bones of the people. I went out and I met a guy, his name was Pamizi Benura, he was a solo guitarist. So he took me to see the good company, and straight away I went with my Mbira. But it did not work as expected because the producer asked me, how can I help you? And I said, I've come to record a song that is needed urgently by the soul of the earth and the bones of the people. Oh, I made him laugh. I made him laugh.
So what did you do then?
He said, what is that? Do you have a demo of that song? And I asked him, what is a demo? And he said, so, you don't know what a demo is, so don't waste my time, please. Next. As I was leaving, he said, but leave your address. So I left my address with him. And after 3 days, he came running and sweating and searching for me. So he said, please forget about what I did to you when you came. Please, let's go and record. And, you know, see, after less than a week, every program started with that song, Kasawa. It was in 1974.
Stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today when our hosts Blessing Zulu and Gibbs Dube will be talking with listeners about continuing protests in Zimbabwe.
What do you think about this issue?
If you wish to join us, call us at 001-202-619-2077 or you can text us on 001-202-465-0318.
Now to recap on today's top stories.
Political protests rock Harare.
As Tajamka leaders are arrested for planning another public march next week.
And Mutare City Council disconnects water supplies to hundreds of residents owing it millions of dollars.
And that's our broadcast this evening.
Join us at 7 every evening for news in 3 languages and visit us on the internet at www.studio7news.com. That's it for tonight. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Bonge ichahelidala uChris Gande lo mavela simhlanganya huye ngokusethulela ezosuku ngolimi lwesingisi lichona njani mthwaka zomuhle ikutibana emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 26 ngoncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Abantu ba very serious, abantu bazondile singama Zimbabwe sizondile. Sithi thina i-government as long as ingazange yenze into engcono, siza continue kuphela siphansana. Yikuthi into zilunge.
Amapolisa eHarare achayeka buhlungu abamabandla ezombusazwe abaphikisayo ekade betshengisela besola umbuso weZANU-PF.
EHarare kulendawo okuba yi-smack town eyathathwayo ngenkani kuthiwa izaphu yayifuna ukuthatha ilizwe ngohlini ekubotshweni kwethu lokhotweni kwabonko. Umkakakatha yendawo umuhamba ngomgwaqo uya eHarare.
Ibandla lezaphu lamhlanje lingene kulanga lesibili lomhlangano walomkhulu oweCongress kobulawayo liphatha ngenguquko kusisekelo salo kanye lokukhetha inkokheli entsha. Kuhoza Fridays lomculi weHouse OTKP. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana okwesabekayo phakathi kwamapolisa labamabandla ezombusazwe aphikisayo namhla ekade betshengisela eHarare besola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Kubika uMavis Gama.
Abantu abangaba ngamachumi amahlanu kudlakela uqhamuke eHarare lamhlanje amapolisa evimba ukutshengisela obekuqoqwe ngamabandla aphikisayo phansi komanyano weNational Electoral Reforms Agenda. Lolu dlakela lubangele ukubotshwa kwababili ababalisa isikhulumeli somkhankaso weTajamuka sesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi kanye lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeNational Vendors Union Zimbabwe uMnumzana Stan Zorwadza besetheswa umlando wokutshotshozela udlakela. Lokho kungemva kokuba amapolisa ekhethe ukungalandeli isinqumo sikamahluli we-High Court uJustice Hlekani Mwaera onqume ukuba baqhubeke befola ngoba bevunyelwa isisekelo sombuso. Ukwenza kwamapolisa kugcinule abalandeli bamabandla omanyane wenera kwabangela udlakela oludale umonakalo omkhulu wokubhidlizwa kwempahla kwagcina kubamba ngamandla osomabhizimusi ukuvala izitolo. UMnumzana Thulani Ndlovu obesedolobheni bucwadlana lomkambo weCopacabana ubone kutshiswa impahla yabaphila ngokuthengisa.
Isiphithiphithi lesi vele sesile 2 days siqalisile and siyacontinua. Abantu ba very serious, abantu bazondile singama Zimbabwe sizondile. Sithi thina i-government as long as ingazange yenze into engcono siza continue kuphela siphansana. Yikuthi into zilunge.
Ulizwe Nduna ngomunye wabontanga obe phakathi kwale ingxabangxoza yokutshengisela okuvinjiweyo.
Thina besibuye ku-peaceful demonstration. Into esikasithisa ukuthi amapolisa aqale ngokusithela amanzi, aqala ngokusitshiya ama-tear gas. So ngokwenza njalo abantu bacina bereactor. ekurekuteni vanhu vacina vechana vantu vezanupf ngathi mafitha niko kwenzakalayo kate
ethi udaniswa yikwenza kwamapolisa ungayinaki imithetho yelizwe
yiko kusethusilela kuthi bana xa ikoti ithe iqhubekana niye phambili ngeliwenzayo amapolisa abuyasiqoshe abezama ukwenzana
emhlanganweni le ntatheli zindaba owenzelwe ehoteleni yebronte inkokheli yomanyano wenera layo iveze ukukhathazeka ngokukhahlamezwa kwabantu ngamapolisa angahloniphi izinqumo zedale kungakho isithi kuqakathekile ukuba lwenziwe ngesiphangiphangi ukhetho kungalindelwa u-2018 ulungisiswe umonakalo obangelwa ngumongameli Robert Mugabe lebandla lakhe lezanupf abenera baqoqa njalo kuyakwethula lolu daba enhlanganisweni ezibalisa iSADC, African Union le-United Nations. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Kunjalo nje amazwe angentshonalanga agoqela elemelika, elebhilithane, eleFrance, leleCanada namhla ethule imbiko esola uhulumende weZANU-PF ngokutshaya lokuhlukuluza uzulu weZimbabwe otshengiselayo ngokuthula. Embikweni ehlukeneyo, izigodlo zabameli bamazwe la eHarare zithe zikhathazekile kakhulu ngodlakela oluqondiswe kuZulu ngamapolisa. Zithi lokhu yikwephula amalungelo oluntu kanye lesisekelo sombuso sona esivumela abantu ukutshengisela. Ngakwelinye uxolo, izigodlo lezi zithe zithukuthele kakhulu ngokwenzakala eZimbabwe zakhuthaza uZulu laye ukuthi engatshengiseli ngobudlwangudlwangu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibonani mina lokho kuyimpumelelo enhle yokutshengisela abantu besenza abantu beZimbabwe bekungena ukukhangelelayo ukuthi amazwe afana neMelika, iBrithani nabo-Australia bangasuka futhi bathi hhayi sokufanele ingenele kule ndaba ngoba abantu kabaphathwanga kuhle amalungelo abo ayadlaliswa njalo abantu bayatshaywa belinyazwa ngendlela ezinjalo. Ngibonani lokhu kutshengisa ukuthi ukutshengisela okwenziwa ngabantu beZimbabwe sokusifaka esiswangeni esingcono kakhulu kumazwe lawa aqakathekile kakhulu ezokukhangela ukuthi ilungelo labantu limi njani emhlabeni.
Singabona yini amazwe la Dokotela Sibanda eqhelisa izitsheziso zawo kuhulumende kamongameli Mugabe?
Kude kakhulu ukuthi siqale ukuthi bazaqhelisa yini izijeziso zabo ngoba eminyakeni emibili edlulileyo amazwe amaningi lawo besezama ukuthi ayehlise izijeziso ekade zikhona kwele Zimbabwe kumbe sithi kubangane bakapresident Mugabe layo i-president. Ngibona engani mina lokho sokwenzakala ukuthi namhlanje bakhulumile kuyisitshengiselo sokuthi kungaba nobukelo bokuthi bangabe bathi hhayi sokufanele siqhelise izijeziso lezi sifuna ukuthi kungangaphi. Nxa bengakwenza lokhu baziqhelise sibini sikwine ngibone ngani mina kungasiza uncedise uZulu waseZimbabwe odinga ukuthi kube lenguqu.
Ukhona ungathini ngocuku lwamapholisa esilubonayo lolo?
Kuyinto emangalisayo kakhulu njalo ezisibuhlungu ukuthi kathi amapholisa okufanele abe yiwo agcina abantu abona ukuthi abantu kabalinyazwa baphila kahle elizweni seyiwasetshenziswa ukuthi abantu sesatshwa ngabantu abantu sebawabona njengabantu abamele ukulwa labantu sokungani nje baliwutho likahulumende hatshi amapholisa amelele uZulu. Kodwa isifiso nje bekuyukuthi ngaba abantu kumbe sithi amazwe aphesheya ayaqinisa-ke ekukhaleni kwaukuthi hhayi amapholisa akangangeneli ngendlela yodlakela olubi kangaka kadinga ukuthi kube lokuthula nxa abantu betshengisela kodwa angazama ukuthi avalelise amalungelo abantu okutshengisela ngezombusazwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane.
Isa Izaziso eziqhakathekileyo senguquko enhlelweni ze-Studio 7 kusukisela ngomvulo mhlaka 29 Ncwabakazi 2016, umsakazo wakho we-Studio 7 uza kuma ukusakaza ngolimi lwesiNgisi. Loba kunjalo, indaba eziphathelane leZimbabwe ngalolu limi zizaqhubeka ziphuma kunhlelo ze-VOA English to Africa ezithi Africa News Tonight ngomvulo kusiya ngolwesihlanu, kuthi ke le Nightline Africa ngomgqibelo langesonto. I-Studio 7 izaqhubeka isakaza ngesiNgisi kuhlelo Live Talk lona osoluqheliswa emsakazweni weradio ukuze lube lihola elilodwa, hatshi ingxenye yehola obekuyikho khona kathesi. Lizaba lakho ukuqhubeka lithola indaba zesiNgisi ebulenjini beweb. Sizaqhubeka sisakaza ngesishona langesiNdebele ngomvulo kusiya ngolwesihlanu okwengxenye yehola ngalimi lunye, kuthi ngomgqibelo langesonto lalo luqheliswe lusiya njalo kungxenye yehola ngalunye. Ukuze lithole amagagasi esisakaza kiwo, yanini kuwebhusayithi yethu ethi www.voashona.com loba ku www.voaindebele.com. Uhlelo lwesishona lolwesiNdebele lusakazwa nsuku zonke kusukisela ngo-7 ntambama kusiya ngo-8 p.m. kumagagasi athi 15460-6065-4930 shortwave laku 909 medium wave. Uhlelo lwe-Live Talk lusakazwa kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 ntambama kumagagasi awe 6065-15460 shortwave laku 909 medium wave.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha eMelika zithi amalungiselelo okutshengisela okuza kwenziwa edolobheni leNew York ngenyanga ezayo emhlanganweni weUnited Nations General Assembly asekusibanga esiphezulu. Umfundisi Van Mawarire uthi laye ungomunye wabaqoqa ukutshengisela lokhu. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele webandla leMDCT khonapha eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube, yena othi bazatshengisela ngoba befuna umhlaba wonke jikelele ubone ukuthi ilizwe leZimbabwe liphakathi kobunzima.
Sikhangelele kakhulu sibili ukuthi abazalwane beZimbabwe bonke abalapha eMelika leCanada beze eNew York laphana sibili ukuzotshengisela phambi kwakhe uPresident Robert Mugabe ozabe khona laphana eNew York ku-United Nations meeting yakhe. Zabe sibaningi sibili, including even the famous Pastor Evan Mawarire uzabe khona eNew York. Sigcwele sibili njengamaZimbabweni, sibambene sitshengisela umumo esingawufuniyo eZimbabwe ukuthi sesijikile Mugabe lezanu PF yakho tajamuka.
Manje libona ungani kuzaphathisani khona?
Kuzaphathisa kakhulu sibili ngoba amazwe wonke azasibona sithwele amaflag akithi eZimbabwe. Bazasibona sitshengisela sibili, sitshengisela ukuthi ilizwe lethu siyalithanda. Njalo ukutshengisela kwethu eNew York kuyabe kuyin solidarity labase Zimbabwe. Labe sibabona bebhizi khathesi betshengisela sibili ukuthi umumo weZimbabwe asisawufuni. URobert Mugabe asisamfuni lo mbuso wakhe bantu.
Pho manje libona ungani ukutshengisela lokhu kuzaphumelela na, ngoba iminyaka edluleyo sesike sabona kulabantu abathathu ababili abatshengiselayo khona ngale New York?
Ukhumbule Gande ukuthi impi leziyana ezaqalisa e-Northern Africa, i-Arab Movement leziyana, kwaqalisa ngomuntu yedwa owazitshisayo. So ukutshengisela kakula ukuthi kulabantu abangaki. Umuntu yedwa nxa ethwele iflag etshengisela kuyatshengisa ukuthi umuntu lo uvele ulento emhluphayo kakhulu ukuthi azayizimela yedwa. Kodwa this time siyabe sibaningi kakhulu sibili, amaZimbabweni wonke ayeza and siyabe sigcwele Mugabe, sikumelele kakhulu sibili.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngunobhala jikelele webandla leMDCT khonapha eMelika obekhuluma leStudio 7 ecingweni eseVirginia.
Yes, Isaziso eziqhakathekileyo senguquko enhlelweni ze-Studio 7 kusukisela ngomvulo mhlaka 29 Ncwabakazi 2016, umsakazo wakho we-Studio 7 uza kuma ukusakaza ngolimi lwesiNgisi. Loba kunjalo, indaba eziphathelane leZimbabwe ngalolu limi zizaqhubeka ziphuma kunhlelo ze-VOA English to Africa ezithi Africa News Tonight ngomvulo kusiya ngolwesihlanu, kuthi ke le Nightline Africa ngomgqibelo langesonto. I-Studio 7 izaqhubeka isakaza ngesiNgisi kuhlelo Live Talk, lona osoluqheliswa emsakazweni weradio ukuze lube lihola elilodwa, hatshi ingxenye yehola obekuyikho khona kathesi. Lizaba lakho ukuqhubeka lithola indaba zesiNgisi ebulenjini beweb. Sizaqhubeka sisakaza ngesishona langesiNdebele ngomvulo kusiya ngolwesihlanu okwengxenye yehola ngalimi lunye, kuthi ngomgqibelo langesonto lalo luqheliswe lusiya njalo kungxenye yehola ngalunye. Ukuze lithole amagagasi esisakaza kiwo, yanini kuwebhusayithi yethu ethi www.voashona.com, loba ku www.voaindebele.com. Uhlelo lwesishona lo lwesiNdebele lusakazwa nsuku zonke kusukisela ngo-7 ntambama kusiya ngo-8 p.m. kumagagasi athi 15460-6065-4930 shortwave, laku 909 medium wave. Uhlelo lwe-Live Talk lusakazwa kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 ntambama kumagagasi awe 6065-15460 shortwave, laku 909 medium wave.
Umhlangano omkhulu webandla lezaphu oweCongress oqale izolo kobulawayo uqhubekele phambili namuhla kuqhutshwa ukhetho lokudinga inkokheli yaleli bandla entsha. Njalo leli bandla liphatha udaba lokuguqula isisekelo salo, kubika uNompumelelo Moyo.
IKongress yezaphu ibikwa ibiphethe kabanzi indaba zesisekelo sebandla, njalo kwenziwe lokhetho lwenkokheli impumela yayo izakwaziswa kusasa. Umkhokheli wezaphu uMnumzana Dumiso Dabengwa ubikwa echasise ngempahla zebandla ezahuquluzwa nguhulumende ngesikhathi ebotshiwe lomuyi uDokotela Joshua Nkomo esexotshiwe kuhulumende. Uchaze ukuba iMagnet House esingamahofisi abacuphi kunye leSnake Park eyaphiwa inasa nguhulumende ngezinye zempahla ezahuquluzwayo njalo njengebandla abatholi ngitsho ipeni.
EHarare kule ndawo okuthiwa iSnake Park eyathathwayo ngenkani kuthiwa izaphu yayifuna ukuthatha ilizwe ngozini ekubotshweni kwethu lokhozweni kwakonko. Umkakakatha yendawo umuhamba ngomgwaqo kuya eHarare ukhangela esandleni sokudla phezulu ecacweni inkakakatha yendawo ezaphu yathathwa namhlanje yaphiwa inasa.
Kusenjalo ibandla leMthwakazi Republic Party selihlele ugwalo olulotshwe amagama azinkulungwane ezingamachumi amabili zabantu i-20,000 awesicelo sepetition eliqoqa ukuya kwethulela uhulumende ngenjongo yokufuna isigodlo sikaMthwakazi siphenduke. Umkhokheli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi ababuyeli emuva ngodaba lolu.
Siyenelisile ukulontsha i-petition signing yethu ngokwasemthethweni ukuthi sazise umhlaba ukuthi siqoqa ama-signature ayedlula 20,000, i-signature ngayinye ngayinye emele abantu bethu ababulawa ngumbhuqazwe ngesikhathi sika-83 kusiya ku-87. La ma-petition sizasebenzisa ukuyengeja ama-stakeholders wonke ogoqela iZimbabwean government, AU, SADC, UN, Britain, loQueen ngokwakhe ne-capacity ukuthi siqale ukudimanda ilizwe lethu lakomthwakazi.
Umoyo uthi inani labasebelobe amagama kulolu gwalo lepetition libapha idlabuzane lokuyamelana lohulumende ukuthi alalele udaba lwabo.
I-first mandate esizabe sesiphiwe ngabantu bakazana ukuthi sikhulume ngelizwe lethu lakomthwakazi ayise silifuna libuyele kubanikazi, selokhu sabanjaniswa ngabelungu 1923 kusibe ilizwe linye phakathi kweZimbabwe labantu bakomthwakazi.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi sekuyisikhathi sokuba uhulumende alalele okufunwa ngumuntu wonke weZimbabwe ngoba ngulo lalo kungakhathalekile ukuthi ngowasiphi isigaba selizwe usekhathele ngombuso okhona. Umoyo ukhuthaze uhulumende ukuba ayeke ukulwisana labantu abatshengiselayo, adinge ukukhulumisana labo ngezikhalazo abalazo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo. Ngingunompumelelo Moyo.
Ku-Live Talk namhla sihlaziya uDlakela oluqhamuke eHarare namuhla ngemva kokuhlaselwa kwabamabandla ayezombusazwe aphikisayo ngesikhathi betshengisela behlaselwa ngamapholisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngemva kweviki kulokulwisana phakathi kwabebutho leSyria labalweli besiKurdish, izakhamizi zemangweni weHasaka ngenyakatho kweleSyria seziqalisile ukuphindela emakhaya. Umahluli womthethwana laba wakwele South Africa selahlele katshana isicelo esenziwe ngabatshutshisi ekade bephikisa isigwebo esethulelwe ogijima ngenyawo zokuzibazela u-Oscar Pistorius. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leHarare City linqobe eleBulawayo City nge-2-1 emdlalweni weKasilaga Premier Soccer League odlalwe lamhlanje eRufaro. Kubiga uJoseph Njanji.
Iqembu leBulawayo City liqale uhlohla sekusiya phela ihlandla lokuqala elomdlalo njalo lithayela emambuleni imvimbi yaleli qembu uMorris Katsola. Iqembu leHarare City lihlohle sekusele imizuzu elithumi ukuba umdlalo uphele zaba ngutshikelo bhanqa 1-1 njalo lihlohlelwe nguRonald Chitio, kwathi elesibili kube ngumbeko ohlohlwe nguWilliam Manondo umdlalo ususiyafika komlindo uyacina. Unompembe uThabani Bhamala uphe iqembu leHarare City umbekwa ngemva kokuba imvimbi yeBulawayo City uBrian Jigwenya evimbe ibhola ngehlombe emegedini lakhe ngemva kukanozinti uNdodana Sibanda. Unompembe wathi usebenzise ingalo. UJigwenya uhle watshengiswa ikhasi lombala obomvu umdlalo waphela iqembu leBulawayo City selidlala lisilela ngomdlali oyedwa. Impumelelo yomdlalo wanamhla ikhuphule inani lemiklomelo yeliqembu leHarare City laya kumachumi amabili lathoba munemunye njalo liqansela ahlala kundawo yesikhombisa engalaneni yemiklomelo okuyilapho bekuhlezi khona iqembu leBulawayo City phambilini komdlalo wanamhla. Kusasa imidlalo iqhubekela phambili njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leCapes United lizadibana leMtare City Rovers enkundleni National Sports Stadium. Iqembu leChapungu lizemukela iqembu leBotha Strikers enkundleni yeAscot. Iqembu elihlezi phezu kwengalane leFC Platinum lizadibana leNtshantshu zanyakenye. Iqembu leChicken Inn enkundleni yeMandava. Ukuthi iqembu leCholocho lizemukela eleZBC Kariba enkundleni yeLuveve. Iqembu leCholocho lihlezi kwindawo yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo elithumi lantathu okulinani eliphethwe liqembu elihlezi emsileni wengalane leBotha Strikers. Kodwa umqeqeshi weziqholo zeJwane uLizwe Sweswe uthi ulethemba lokuba iqembu lakhe lizasinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizini.
Sidlala kuhle kakhulu ukuthi ungabuza ubona sidlala ungasuka uhambe singakahlohlwa ungazwa nto zithi thina endliwe uyakwala lawo. Ade sikufuna nje ukuthi abafana labana bazikholelwe bona ngokwabo kufanele bayenze survive. So bafana singathi khona bangehlile ukuthi khona i-team le survive. Abafana bakuthi kade sikhuluma so even ngalo bakuthi top 4 bakuthi 6.
Ngesonto iqembu leli ndazi lizangqikilana lele How Mine enkundleni eBamba Fields. Iqembu leWangi lizadlala lele Triangle enkundleni eColliery. Ukuthi iqembu leNgezi Platinum lizemukela iqembu leDynamo enkundleni eBaobab. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Iti was a Friday, my darling. Was a Friday,
Was a Friday, lamhlanje silomculi warehouse OTKP.
Ish, 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 ish.
Usandiswe Dube nowaziwa ngcono ngegama lokucula elithi TKP uzelwe ngomnyaka 1991 ngenyanga kaNtulikazi edolobheni lakoBulawayo. Umculi uthi ukhulele emulini ebithanda ezomculo kakhulu, okuyinto edale ukuba elobe ingoma yakhe yakuqala ngesikhathi eleminyaka elishumi lanye yokuzalwa.
Ngusandisiwe wakwaDube uMamvelasi ngaphela emulini yayithanda umculo kakhulu. So labo sisami labo bhuti bami besithi nje masihlele endlini singelanto yokwenza uma masihlangene, because I come from a family of eight. Yikho lapho uthando lwami lomculo lwaqala khona, and then professionally ngaqala ukurekhoda ngo-2012.
Ukucindezela ingoma uqale ngo-2012 esebenza ndawonye no-DJ Wexy, lapho aqale ukupheka ingoma zedlalade lakhe lokuqala elithiwa The First Lady of Zim House. Nyakenye uTKP ukhiphe idlalade lakhe lesibili elilesihloko esithi Salibonani, lapho kutholakala khona ingoma yakhe ethiwa Mururu eyenze wakhethwa ukuba akhankasele isicoco kumncintiswano weZimbabwe Music Awards izima ngamafitshane. UTKP uthi umculo wakhe ususabalale emazweni angomakhelwane, njalo ucabanga ukuba ake abhode kulawo mazwe ayetshayela abalandeli bakhe mathupha.
Umculo wami wona so wangiqalela wasemahali kwamanye amazwe. Umculo wami ukhona eZambia, umculo wami ukhona eSouth Africa, umculo wami ukhona eBotswana, bawuthanda kakhulu. Okokuthi nje ngiyacabanga ukuthi balani nalapha ngingazithola sengiphuma sengisiyaphefoma khona ngale, because i-music yami yona intshentshe ukuthi isisheshe yona yafika khona ngale mina ngingakafiki.
Udlalade lakhe lesibili usebenzela amaproducer abalisa u The Virus kanye no DJ Cute, abafuna ukuxhumana laye balakho ukuthi bamdinye ebulenjini besebenzisa igama elithi TKP Zim House kuFacebook. Ikanti kuTwitter utholakala @TKPZimHouse. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji. I'm
uzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kuqhamuka ukulwisana okwesabekayo phakathi kwamapolisa labamabandla ezombusazwe aphikisayo ekade betshengisela eHarare. Ibandla lezaphu liqhuba umhlangano walo oweCongress njalo lihlafuna udaba lokuguqula isisekelo salo sombuso likhetha njalo lenkokheli entsha. Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungamilinkomo libe lobusuku obuhle.